Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ino inguva yekupamikana kumapato ose ezvematongerwe enyika kuti atsvage rutsigiro akasununguka. Mutambi wetsiva nemukurumbira Floyd Mayweather anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro mushure memusangano wakaitwa nechishanu chapfuura pakati pehurumende nevamiriri vevashandi. Mumwe akapinda mumusangano uyu munyore mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanoti mapoka ose akapinda mumusangano uyu akawirirana kuti pasataurwa zvakasungwa kusvika hurumende yazivisa iyo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navadzatsunga.
Musangano wakaitwa musi wechishanu wakaita nhaurirano maererano nezvemari yekuzhe madhora ekuAmerica nemari yomunhu. Zvakaitika ndezvekuti vanga varipo vanga vati kana tisati tabvumirana nezvemari iyi yatinofungidzira kuti ndo inokwana kuti vashandi vakwanise kunge vachirarama, vakwanise kunge vachitenga muzvitoro kuburikidza nokukwira kwakaita mitengo yezvinhu, vanhu vanga vati ngatimbomira kutaura nezvekuti chii chabuda, chii chabuda. Ipo pasina chiripo chakati tsvikiti tinobvira kutaura nezvacho.
Saka muri kuti here hapana chakabuda pamusangano uyu vadzatsunga?
Ndingangoda kuzivisa vashandi vehurumende nevanowana mari dzavo kubva kuhurumende kuti munhaurirano idzodzo takazongotenderana papaya kuti bezvabvira hurumende yambopa vanhu pashoma ipapo paripo tozoramba tichitaurirana kuti tisvike patinoziva kuti ndo panoita kuti vanhu vazinuke zvara yavanayo. Saka tiri kutarisira kuti iwo mwedzi uno vanhu vanofanira kungopuwa zviripo izvozvo zviri mugapu chero zviri zvishoma, tozoona kuti zvinenge zvakamira sei. Ndo mataurira andingaita, ndo mamirira zvakaita panguva dzatiri dzino.
Izvo zvamuri kuti zviri mugapu zvii zvakamira sei zviripo zvacho zvekuti zvinofanira kumbobata nzvimbo kana rumbariro imi muchienderera mberi nenhaurirano?
Mashoko atakaturirana ndeyekuti zvinotinetsei titirambe tichingotaura kuti pazobuda zvakati pazobudaka zvakati, maererano nekuti zvinoita kuti vamwe vanoteerera vazongoitawo zvimwe zvavanoita zvokuti mari ya patinozoiwana dzimwe nguva inenge isina kana cheichatenga. Saka takaona sokuti zvinongova nani kuti panovhurwa gapu vanhu ndopavanoonawo kuti mugapu munei, nokuti nguva zhinji tinotora danho iroro rokugara tataura kuti zvazodai zvazodai, asi tinoona kune vamwe vane unhire vanototi kana zvatodero isu gapu iroro rose tisu totorikokota.
avo vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti hurumende nemapurisa vanofanirwa kushanda pamwe chete mukumisa kurwisana kwavakuonekwa munyika pamwe nekuona kuti mapato ose anobatwa zvakaenzana. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvinoita zvinoita sepasina mushandira pamwe mumapurisa sezvo tava kuona mamwe mapurisa achitsiura vamwe vavo vachiti ino inguva yokupamikana kumapato ose saka hapana bato rinofanirwa kurambidzwa kuita musangano yokutsvaga rutsigiro.
Takaona pasocial media kuti vakuru vemapurisa vanga vanyora secular yanga iri confidential kana kuti yanga iri yepachavo semapurisa isiri tsamba yaifanira kunge yakaratidzwa kuruzhinji rweZimbabwe. Ichitaura iyo kuti mapurisa anofanira kuita sei munguva idzino dzesarudzo pakupamikana yakafanira kumapolitical parties. Kunyange zvazvo tsamba iyi yanga yakanyorerwa mapurisa asi iwo mapurisa makuru vakazobuda havo vachiti kunyange zvayo yanga yabudiswa zvisiri pamutemo asi tsamba yanga yabva kwavari. Tsamba iyi iri kukurudzira kuti mapurisa avo vanopa kana kunyima mvumo kumapato pavanenge vapa notisi yekuti vanoda kuita marali vange vachiita izvi zvine jekerere, vange vachiita izvi vasina mapato avakarerekera vachipa mukana yakafanana kumapato ese. Izvi zvaisada tsamba iyo yatakaona mubva kumapurisa asi kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitwa ndo zvinotarisirwa kuti mapurisa anga achiita nebumbiro remutemo uyezve neElectoral Act zvakare neMaintenance of Order Act MOPA. Magwaro iwawo ese anokurudzira kuti mapurisa aite basa ravo vasina kwavanorerekera.
Asika vamakoni, vanhu vari kuramba vachirohwa uye misangano ichirambidzwa zvenhando, munoti seZESNI?
Kurudziro yedu ndeyekuti ino inguva yokupamikana kumapolitical parties ese. Kwasara mazuva mashoma shoma kuti sarudzo dziitwe. Kusapamikana yakafanira kumapolitical parties ese kunoita kuti vaongorori vesarudzo vazove nemufungo wokuti sarudzo dzedu hadzisi kuitwa pajekerera, hadzisi free, hadzisi fair. Saka hatifanira kunge tichipa mukana wakadaro kune vaongorori vesarudzo kuti vaone zviri nyore kuti sarudzo dzedu hadzisi kufamba zvakanaka. Saka kurudziro iri kumapurisa ndeyekuti madiko kubvumira mapato ese kuti kana vauya kwamuri vachikumbira kuti vachikuudzai kuti vari kuita misangano pakati usave mukana wokuti muvadzivirire pakuita misangano iyayo asi kuti chete mungowirirana kuti musangano uyu wofamba sei uyezve kana muchida kuti muve muripo muchitaurawo kuti semapurisa kuti munoda kuti zvifambe sei pamisangano iyoyo asi kuti musaite tsika semapurisa yokuti pamunenge manzi nemamwe mapato tichida kuita misangano imi motora mukana iwowo kutoti musangano iwowo usaitwe.
Avo vange vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mamwe madzimai vanotyaira magonyeti vanoti vari kunetseka zvikuru mubasa ravo pavanenge vapinda munyika yeDemocratic Republic of Congo sezvo zvichitora nguva inodarika masvondo maviri vari munyika iyi mapepa avo asina kugadziriswa uye ivo vasina zvikwanisiro. Mumwe mutyairi anoti anoda kuzivikanwa nerekuti amai mhofu vanoti munzvimbo dzavanenge vachimirira mapepa hamuna zvimbuzi uye mvura yakachena yokushandisa. Amai Mofu vanoti vatyairi vechirume vari kunetsekawo nematambudziko aya, asi zviri kunyanya kumadzimai sezvo vari kumanikidzwa kubhadhara mari yechioko muhomwe uye vamwe vavo vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mudzimai anotyaira magonyeti anoenda kuDRC, amai Mofu.
Ipo zvedu pano paDRC apapo tiri madzimai wanhu anodrivawo magonyeti, saka paDRC patoonesa moto. Basa iri tinorida zvachose, but maconditions atirosangana nawo suwo muDRC dai Mwari vatibatsirawo. MuDRC chaimo paunongobuda paboda pakasumbalesa uchiti wakupinda muDRC unotongonzwa kuti panapa ndakufema mhepo isisiriyo. Zvinoitenge zvatongosiyana, unenge watoita kunge hamino kumwe kunhu kwaunenge wari, nekuti muDRC unogona kuti uchingofamba umwe munhu anenge atombopfuura ipapo. Iwe uchida kusvika ipapo unosvika uchitongowana patope nevakomana vacho vanhu vari kutoataka motikari vachitotema mota, vachitema vanhu. Izvozvi kune tinotori nevamwe vakakuvara so vekuZimbabwe, vakakutemwa vamwe vekuMozambique, vamwe vekuZambia. Kungotema motikari kuti watadzei kana kuti waita sei, hapana anenge waungabvunze kuti naiwe korundi temerei kana kuti zvambofamba sei kuti muzotanga izvozvo. But paunongopinda muDRC machona uchiti pabhodha chaipo chaipo, mapepa acho chaiwo chaiwo kuti abude, mapepa acho aabude zvekumhanya. Unogona kutogara mubhodha imomo 1 week to 2 weeks uri mubhodha, wobuda mubhodha ndo zvako zvinosangana nazvo manje apo. Wabuda mubhodha zvokuti unogona kungotemwa kana unogona kungorohwa, unogona kungoitwa anything can happen muDRC.
Zvii zvamuri kusangana nazvo pabasa renyu semadzimai ari kutyaira magonyeti imomo muDRC?
DRC chamunonetsa ndechekuti mapurisa chaiwo chaiwo anokunetsai, masoja anokunetsai, saka hamuna kuti unoti ndotemba kuti security ndichachengetedzwa nani. Aiwa, DRC kuchengetwa naMwari chete, nekuti dambudziko iri kana tiri sesu madzimai tisi tiri panguva yakaoma. Funga kuti kana uri muqueue for 75 kilometers urashaya chaiwo, mudzimu unoziva mvura kuti mudzimai anoda mvura panguva yese yese, mudzimai anoda mvura. Apa mvura chaiwo chaiwo handizi kuti unenge watenga madhiramu mangani kuti uite se uiwane mvura. Apa panenge pasina kana shop, pasina kana chii chekuti unowana kana chekudya kana kuti sese kuti uende kutoileti chaiko chaiko, hapana kwekuenda kutoileti. Just imagine kuti masikiu yese aya varume vega vanenge vakazara imomo. Dzimwe nguva mune vakadzi munenge muri 1 or 2 mukiu imomo, ndiudzoti unobuda sei munhu mukadzi kuti uende kupi kutoileti? Apa kana kuti kunogeza chaiko chaiko, kuti ubude panze ugeze, hapagezeki.
Zvii zvamunofunga kuti zvinogona kuitwa kuti musarambe makatarisana nedambudziko iri, nyanya semadzimai vanowanikwa ivo vachityaira magonyeti munyika iyi yeDRC?
Hurumende yedu yatibatsirawo, yapindira pane zvinhu izvozvizvi. Votaura nehurumende yekupi yekuDRC kuti mota dzinyatsofambawo zvakanaka, nekuti zvakaramba zvakadai soka vanhu vanopera kufa nezvirwere murod umu, kufa chaiko chaiko. Apa unogona kupedza 2 months, 2.5 months usati wadzokera kumba.
Avo vanga vari mumwe mutyairi wemagonyeti wechidzimai ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti amai Mofu, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari muDemocratic Republic of Congo. Tichienda pamhepo, sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ranga risati rapindura mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vaimbova gurukota rinoona nezvevasori vaOven Nwiwe vanoyambira vari kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende vakamirira ZANU-PF kuti vasawana mavhoti anopfuura emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzemwedzi unouya, vachiti kuwana mavhoti anopfuura ava Munangagwa chivi chikuru chinofanirwa kusaitwa. MuNewsday makare, hurumende inoti yasunga vamwe vanotengesa mishonga kana kuti mafarmacies, ichiti iri kuda kumisa vanoshandisa mari yekunze nenzira isingabvumirwi. Sangano remadzimai reWomen Action Group rinoti mamiriro ezveupfumi uye kutukwa pasocial media zviri kutadzisa madzimai kuti vapinde mune zvematongerwo enyika, vachiti pane zvizhinji zviri kutadzisa madzimai kuti vashandise kodzero dzavo vakafara. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
studio murisei apo nai zvezan pf mirijonge rutoita iratova demoni ratova demoni chairo zvekuti zvotobuda kuenda machechi dzemweya robviswe demoni remirijonga rezan pf anotyisidzira vanhu kumasvingo vakarova munhu akaremara ake nenyaya yekuti hanzi ari kusapota triples zvine basa rei ndo dhimoni ratiri kutaura iri kuitwa nezanupf ratova dhimoni remhirizhonga ende hazviperi dhimoni iro rotoda dhirivharendi yakasimba mapastors namatiranyika dhimoni ribve munyika iri ratobata vakuru nevadiki nemayuth ezanupf yo topera naro dhimoni iri
masanasaika kustudio 7 uko masanasei masanasei vana vamunangagwa ngavarege kudero vana vamunangagwa vauraya nyika iye zvinovongoteverana nemarali yenyu pamunoita marali vachitumira mapurisa voita sekuti kwanzi havazivi vachibhavharavhara vanhu vachiti kwanzi ye hatidi mhirizhonga vari ivo vachitumira mapurisa negweseri ngavarege kudero ngavaite zvinhu zvine odha vamunangagwa manje vatokaura agasti wasvika hakuna kana unovavhotera ngavakangamwe zvavo ngavakangamwe vana polnyati gadzirisai mvere sevanhu vakaenda kuchikoro
pamusoro kuwashington dc vana vanototemera zimbabwe tiri kuno kusouth africa handimuriwanza tichemera nyika tovararamisa nei kune ngwenda dzakaberekerwa kwanenge soo zvinhu zvingazviibve izvi zviende kwadzakaberekerwa izvi vanhu vakaberekwa namai nababa zvasai kuberekwa soo vachitambudza chero zvizvizvi mwana watinaye akazara kadiki chachaiko soo anotadza kuti anokachengeta nei but kwaakabva ndokwaunokwangana komazhanga ava vanhu vava vakoniwa vabvisei ngavabva ipapa pangavabve apa vanogara kumusha kana uri kwashubu vanogara kwashubu ngavandovandiriwa masabhuku ava chete ndo zviripo vana vakutotambudzika munyika dzisiri dzavo ichavaberekwa maprobhemu aripo nanhasi asatapera munhu wongoramba uripo chete dai vanhu vavo tichivabata chachaizvo vaitozozoona kuti a vanhu vava hatina kumira mushe mushe ngavabve vanhu vavo kana mtikwanisa vanhu vavo ngavabve vaende ava ngavaende kumajonga ngavaende vanozorora munangagwa kubvira gore ripi gugu raundi akaita akauraya vanhu kuita teitete iwo nezvo uda kuramba uripo ipapo ana mujuru vakaenda ku ana mujuru bheta vanga vari nani because vaitonzwisisa zvitemo zvevanhu vamadhara vaitonzwisisa zvitemo zvevanhu kwete ava vanhu vari pa ngavaenda
ini ndinoshama language yezanupf kuti ilanguaji ipiko inongoshandiswa nevatungamiriri vacho unoshama kana pechishama munhu unonzi mutungamiriri wezanupf unofunga kuti wasangana nahwindi saka there is no wonder why kuine mahwindi for ed language yavo haisiri yevatungamiriri goodwill ari kutaura kuti kurova vanhu mashoko emhirizhonga unozwa iye mutungamiriri wenyika ichiti kurakasha mashoko apiko timborichi inini ndinoona arrogance dzine zanupf ka dzinoda kuti dzimiswe nyika ino ineine haina kurwirwa nemunhu wani chiya zvokuti takarwa hondo maidye piko chikafu chacho pane aibva ane chikafu kumabhesis kunze kwenyika ingave zipura ingave zandla handiti vanhu taingoyokotsvaga chokudya muno havaizozi vakuru vei ndipewo chimoto huni ndinodziwanira ipo kuzimbabwe handiti kutaura kuti moto wechimurenga waizoambura imo muno hundo yairwirwa muno muzimbabwe saka vanhu nevanhu vakanga vari muno mumamisha vakarwa hondo munombotaura language ipiko yamusingarakidzi kuti muri vanhu vakura vanhu vatungamiri tibatsirei vanhu vezimbabwe ngatisunungure nyika yenu sezvatakaita kubva kuna Ian Smith neudi
aya neni ndoda kungofara nokutenda zvizhinji nokudzoswa kwakaita timu yedu yebhora remaorias kubviswa bhania zvairwadza zvairema nokuti zvaukanganisa vatambi vazhinji munyika nevana maakademi avo kuti vanouya kuzoona vatambi vanobva kunze kwenyika vanga vasasagoni kuuya fu nokutengwa kwevatambi munyika izvo zvingasaitwa saka nokubviswa kwaitwa bhani zvinofadza zvinokudzwa tichida kutenda futi nevakafanwa kubata chigaro va mutasa na vandebele na mai mugadza na vamwe amai dai vaitopuwa basa rekutungamira zvakanaka kutungamirwa nevakambotamba nabvu nokuti zvanga zvorwadza kuona vatambi venyika ikwidi vasatamba dzimwe nyika chamba kana zvetimu dzedu kutamba mageme ekefi nekenfederation apa ndidzori kuposwa nekaisa mutemo wekuti kana mutambi wenyika isizi imomo kana asinotambira nyika yake magema tatu afa kutambira nyika iyoyo. Saka tinoda kutenda zvikuru nokudzoswa kwakaita timu yamaorias aiwa tinofara nokutenda naizvozvo uye futiwo nevatambi vazhinji vari kufara nevakambotamba nhabvu nemunhu wese ari kufara tinoti amen.
Ndinorwadzirwako muna tinorwadzirwako mana wana wezimbabwe ngatishingirire kuti tivhote zvinhu zvinake izvi. Wedu wetaneta tiri kuno kusouth africa po vamwe vanhu vachiguta vachiita zvemagold mafia vachidya mari dzedu kumusha uku. Kona iko chiko akomana mapurisa kuindava muchidaro so akomana. Mapurisa chayo chaiyo iko zvino izvi hamuna kana nechunhu. Vatiko zvinoizvi tarisai imoni murungoshandiswa hapana nezvemuri kuita. Awa tinokumbira vati vakomana kamapurisa akangwarai ngwarai ngwarai varume. Varume ngwarai maita basi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutambi wetsiva ane mukurumbira pasi rese Floyd Mayweather Jr. ari kutarisirwa kusvika munyika nhasi masikati murwendo rwemazuva maviri munyika wozoenda kuSouth Africa. Rwendo urwu runonzi rwakarongwa namuzvina bhizimisi ari kukwidza senhengo yedare reparamende kumabvuku vaScott Sakupwanya avo vakaita musangano naMayweather kuDubai gore rakapera vakaita urongwa hwekuti Mayweather agouya kuZimbabwe. Ngatinzwei Floyd Mayweather achitaura nezverendo rwake urwu.
Africa, the money man is on his way. The motherland tour. We start off in Zimbabwe, July 13th and 14th. I need everybody in Africa to mark your calendars. July 15th and 16th in Johannesburg, South Africa. For more information about my tour, go to www.floydmayweathermotherlandstour.com. Scott and Ken, I want to say thank you. And to everybody in Africa, I want to say thank you. I'm on my way.
Uyo anga ari nyanzvi yezvetsiva inomukurumbira Floyd Mayweather Jr. achitaura nezvekuuya kwake nhasi kuZimbabwe. Evans Zininga abata muzvina bhizimisi anoita nezvemitambo yetsiva vaimbobatsirawo mukurongwa kwemitambo yetsiva yemutambi ane mukurumbira muZimbabwe Charles Manyuchi muzvare Monica Cheru kuti tinzwewo maonero avo.
Senyika tinofara kuti Mayweather akasarudza kushanya muno nekuti zvinopa vanhu nhau dzakanaka dzekutaura nezita reZimbabwe. Tinoziva tese kuti kunzwa uko kunongonzi Zimbabwe, Zimbabwe ichitaurwa muzvakaipa. Saka izviwo zvinotipa kuti nyika yedu imbotaurwawo pane zvakanaka, brand Zimbabwe richisimudzirwa. Tinoziva zvakare kuti Mayweather semunhu ane mukurumbira ane vanomutevera vakawanda vanogona kuzodawo kushanyira Zimbabwe. Izvi zvinhu zvinova zvinotisimudzira senyika nekuti kushanyirwa chikamu cheupfumi chakakosha pakurarama kwedu. Topindazve panyaya yekuti kuuya kwaMayweather kwabatsira sangano rinoona nezvemutambo wetsiva nekuti vasikotisa kupwanya vakati vave kuzopa boxing ring kusangano iri, chinova chinhu charangerisina. Maboxing ring anga ari muno munyika anga ari maviri, anova anoonekwa nemaprivate individuals vaviri. Saka izvi zvakuzobatsirawo kuti bhodhi rave nerayowo. Tinozvikurudzira chaizvo.
Ndezvipiwo zvamungati senyika vanhu vangadzidzawo pakushanya kwaFloyd Mayweather muZimbabwe?
Senyika tiri kudzidza kukosha kwakaita vanhu vanonzi role models, mainspiration. Tiri kuona Mayweather achaenda kumabhuku. Mabhuku nemamwe marokesheni kwakabva maboxer edu kwange kwakangamwikwa kusisina kana mutambo wacho wetsiva. Takatarisa seiwo musha wemabhuku ndoko akabuda vanhu vakaita sana ari goma chiponda. Asi nhasi uno open rinye wafa wafa dzangova ndangariro akusisina. Tinovimba kuti kusvika kwa Floyd Mayweather kuchaita kuti vechidiki vaone pundutso iri mumutambo uyu. And zvakadaro ine hangu ndinonamata kuti vasikotisa kupwanya havasikungogumira pakunza Floyd Mayweather. Asi vachagonawo kuenda mberi nemamwe maprograms akaita semaboxing club mumisha medumu kuti vadiki vawane zvekuita. Ndichisanganisa panyaya iyoyo, pane zvemadrugs rinova dambudziko ranetsa nyika yese. Tinoziva vanoteedzera zveboxing nenyaya yaMayweather kuti munhu akazvisimudza kubva munyatwa yemadrugs yakabata kuvabereki vake. Nekudaro kuuya kwake kunogona kutidzidzisawo kuti chero zvazvo tine dambudziko remadrugs, but tinogona kubatsira vechidiki vedu kuti vasarudze mukana kwawo vaende mberi vabudirire neupenyu.
Ngati tarisaiwo kuti Floyd ari kuuya muZimbabwe, nyika yatarisana nemazuva esarudzwa yaswedera. Vamwe votiwo pamwe ndezvematongerwo enyika, sezvo vari kuronga rwendo urwu vachikwikwidzawo musarudzo dziri kuuya idzi. Munotiwo kudii nazvo izvi?
Ukave munhu anotsvaga pekupaikira nyaya dzematongerwo enyika pese pese, unopawana. Asina hangu sekuona kwangu kusarudza kutsvaga zvematongerwo enyika panyaya dzakadai ndizvo zvinoita vamwe vanhu vatadze kubudirira. Nekuti zviri nani kutarisa kuti kushanya kwaMayweather kune mukana here wekuti ini ndakazvimiririra semunhu ndinogonawo kuona kuti apa ndinogona kufamba ndakadai ndikawanawo chandinowana. Kana kungodzidza chaiko kwakakosha kuonawo kuti vamwe panouya munhu akadai vari kuita sei, zvi zviri kubuda. Nekuti achasvika kumahotel achahaya dzimota, achadya, achataurawo zvaanotaura nezveZimbabwe, achaita manetworks, pamwe anogona kutoitawo mabhizinesi ari muno. Saka kana iwe uri kungomhanyidzana nedzematongerwo enyika, uchazoona wakangosara endi mangwana uchange uchingochema panze pekuti utsvage mukana.
Muzvinabhizimusi anoita nezvemitambo yetsiva Muzvare Monica Cheru vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Iko zvino tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita musangano nevamwe vakuru vesangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO mumusangano wakabvumirana kuti Ukraine ichakokwa kuti ipindewo mugungano iri kana zvinhu zvose zvagadziriswa. Izvi zvinoteverawo mushure mekunge nyika yeTurkey yabvumawo kuti nyika yeSweden itambirwe mugungano iri.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vanoti havazive kuti zvii zvavachapiwa nehurumende pachivimbiso chayo chekuvawedzera mihoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ino inguva yekupamikana kumapato ose ezvematongerwo enyika kuti atsvage rutsigiro akasununguka. Mutambi wetsiva nemukurumbira pasi pose Floyd Mayweather Jr. anotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tananoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.